I'm still feasting also.
Neniwo ndichiri kudya kubva pamaropafadzo atawana mangwana nano.
All the exceeding abundance. It's unknown the things that God would do for us.
Hazvizivikanwi Mwari zvaanotiitira kana taungana pamwe chete.
Have you noticed since?
Makacherechedza here kubva patakasaura nokuzvipira kuna Mwari kuti zvinhu zvanga zvichiitika sei pano?
Blessing after blessing.
Maropafadzo pamusoro pamaropafadzo, simba pamusoro pesimba, kubwinya pamusoro pokubwinya.
It's just been. Zvanga
zviropafadza.
And he will.
Achaenderera mberi achiita izvi.
These handkerchiefs, I have prayed over those if someone.
Idzi hengechepfu ndazvinamatira kana varipo varidzi vadzo pano.
Now, I just want to.
Ndinoda kutaura zvishoma kwekanguva.
And first, thanking all you for your fine.
Wechokutanga ndinoda kukutendai mose nechipo cheChristmas chesuti yembatya yamakanditengera. Zvamakapiwawo here amanevo? Homuchamamiri. Hongu. Isuti yembatya. Zvinovaparidzi vanototi vasevenzese suti yembatya. Zvinofadza ndizvo zvakanaka. Tinodikitira uye dikita rinosakadza mbatya kudarika zvose zvandinoziva, maona. Uye zvinoda mbatya dzakawanda kumuparidzi. Uye mbatya dzakanaka, mbatya dzakachipa dzekotoni dzinosakara nenguva duku duku. Nokudaro suti yakanaka seizvi inombogara. Nembofungai muri kutsigira nokupa mbatya idzi kuvaranda vashe. Uye Ishe
akuropafadzei.
Jesu akati, sezvamakaitira vadika vave hama dzangu makazviita kwandiri. Nokudaro hamuna kupa kutengera vaparidzi vaviri suti, matengera Jesu masuti maviri. Ndizvo zvaakataura mazviitira ini. Asi maropafadzo abva kudenga mangwanani ano. Macherechedza here? Pasina kudana anhu kuaritari, pasina chaitwa. Asi mumashure memharidzo uye kufefetera kwomweya mutsvene kuchizvidurura pavanhu. Kubwinya kwaMwari kuchifamba. Vatanga kuuya kubva mativi ose. Ndacherechedza dzimwe shamwari dzangu dzeBaptist dzokuWalnut Street Baptist Church yomuLouisville. Vakamira pakati pamabhenji vachizviyanika musimba raMwari. Oh, ini zvangu. Ndasangana navo mushure meservisi vakati, ndiro simba raMwari. Ndikati, ichokwadi. Muri kutaura chokwadi.
The power of God, and you just.
Simba raMwari, uye haugoni kuwana mashoko okutaura.
You just don't know.
Hauzivi zvokutaura.
The Holy Spirit just.
Mweya mutsvene unongotora musangano, uye hauzivi zvachaita nawo. Chinyararire, zvinotapira, zvakaninipiswa, zvakatyoka. Oh, hama pete, zvinenge sokudenga kwandiri. Ndiri mumwe wechinyakare anofarira kunzwa chimwe chinhu mazviri, maona.
Somushakabvu
Paul Reder.
He said to his.
Akati kuna imwe nguva akanga achitaura nyaya. Akati iye nomudzimai wake vakanga vagere patafura. Nomudzimai aida kuenda kune imwe nzvimbo kana kuita chimwe chinhu ndokuramba achiti kwaari, handikwanisi kuzviita nezvimwe zvakadaro. Akamupindura zvisina kunaka.
Zvino
akamutarisa uye misodzi yaierera pamatama. Akati kwaari, akati zvino zvakanaka. Akafunga mumwoyo make kuti kana achikurumidza kugumbuka seizvi, ngaagumbuke. Zvino iye somurume akapeta pepa rake ndokuriisa paiva nendiro yake. Zvino mudzimai aisimira pamukova omutsvoda kana ava kuenda. Paaizosvika pagedhi aimusumudzira ruoko. Zvino vaibva vaonekana, maona, kusvika paaizodzoka kubva kuhofisi.
Zvino
mangwana naye akati akatangisa kubuda zvino pamukova. Zvino mudzimai akanga akamira pamukova, akamutsvoda. Akafamba achienda kugedhi, akavhura gedhi ndokucheuka. Mudzimai akanga akamira pamukova, akatsikitsira, achakatsamwa. Akati akasumudza ruoko, iye ndokusumudzawo rwake. Akati akapinda munzira, akatanga kufunga. Kana chimwe chinhu chikaitika kwandiri ndisati ndadzoka kumba, kana kuti chimwe chinhu chikaitika kwaari ndisati ndadzoka. Mwari otibvisa panyika. Izvo mukadzi akanaka sezvaaiva nokutapira kwaanako nezvakadaro. Akatsokenda kwaaiita, mwoyo wake wakanyanya kunetseka. Zvino akangotendeuka kamhai achidzoka. ndokubva gedhe akamhanyira mumba akavhura musuo akavhura musuo akanzwa kuchema akatarisa mudzimai akanga akamira seri kwegonhi akati haana kumboti ruregerero haana kuti ndinokumbira ruregerero haana chaakataura akati akamubata ndokumutsvoda zvakare ndokutendeuka achibuda panze anoti akasvika pagedhi zvino mudzimai akanga akamira pamusuo zvakare akati sara zvakanaka iye akati enda zvakanaka akati zvakanga zvakafanana nezvokutanga asi nguva iyi zvakanga zviine chinhu chawainzwa mazviri ndizvo zvazviri kana zviine kunzwira mazviri maona kuti ichi chinhu chaicho chabva kuna mwari nomukusarudzwa nguva shoma yapfuura kwomubati wehomwe mutsva hama softman nechokwadi chokuti vabati vehomwe nemi mose munoziva zvino kuti panopera gore pakuvamba kwandira mahofisi ose omuchechi savafudzi namadhikoni navamwe vanosvika pavanofanira kumira zvino kana vachida kuenderera mberi kwete vafudzi handizvo zvandanga ndichida kureva ndanga ndichireva vabati vehomwe namadhikoni navadzidzisi vechikoro chesvondo navamwe nomufudzi anosarudzwa nechechi uye anogara kusvikira uye ipapo ivo kana vanhu vabati vehomwe vari ko zvino kana madhikoni kana vadzidzisi vechikoro chesvondo kana ani zvake kana vachida kuenderera mberi vanoenderera mberi kana vasingadi ipapo vanofanira kurega kana vasingadi kuenderera mberi hapana chakashata pazviri zvino vanoenderera mberi kwegore rose uye vakasaenderera mberi zvino pano vava nesarudzo kogadzwa mumwe mubati wehomwe kana zvichienderana nehofisi yacho nokudaro hazvisungiri munhu upenyu hwake hwose kuti abate basa iri asi kana achinzwa chete kuti mwari anaye achimubatsira uye anoda kuita chikamu chake kana chingava chipi kuenderera mberi nebasa ramwari tinofarira nguva yose kuti tive navo vachishanda nesu maona asi nenzira iyi zvinopa munhu mukana wokushanda kwegore voona kuti vanozvifarira here vamwe vavabati vedu vehomwe vanogara kwamakore namakore namakore namadhikoniwo zvakare uye izvi zvakanaka chaizvo asi zvino hapana nguva yakatarwa kana mubati wehomwe kana mufudzi kana mumwe munhu ari pachigaro asinganzwi kuti anokwanisa kuramba achishanda kana achida kubva zvino vanozivisa chechi kuti ikwanise kuisa mumwe munhu panzvimbo yavo uye ndizvo zvanga zvichiitwa pano usiku huno nehama Morgan hama William Morgan vachiregedza kushanda somubati wehomwe vanga vachida mumwe mubati wehomwe nehama Softman vakasarudzwa somubati wehomwe pane imwe nguva zvino manherano vagashirwa pachigaro ichi zviri pamutemo bedzi kana iri chechi muchechi yedu ndiko kuzvikwanira kwechechi chechi inobvisa kana kuisa mubati wehomwe chechi inobvisa mufudzi kana kuisa mufudzi kana chingava chii zvose zviri kuchechi ndihwo huapostora ndiyo nzira yazvaiitwa nayo munguva yebhaibheri nokudaro tinonzwa kuti hapana munhu mumwe chete zvino anoita simba oga kana zvakadaro muchechi hatidi izvozvo murume wose munhu wose kana ini mukusarudza munhu ndine vhoti imwe chete somunhu wose zvake womuchechi muno vhoti imwe bedzi hazvisi zvandinotaura asi zvinotaurwa nechechi maona zvinotaurwa nechechi yose munozvida here ndinofunga kuti aya magwaro ndiyo nzira yazvinofanira kuva noiyi ichange iri vhiki inoshamisa kwandiri kutanga mangwana ishe vachitendera ndinofanira kuita sarudzo dzegore rinouya pakukokwa kwandakaitwa ndinoda kuenda kuhofisi kwangu ndotora matsamba ose okukokwa ndoenda nawo kumba zvino kwamazuva mashoma anotevera ndichanamata kuna mwari kunamata kuti anditungamirire nokundiratidza nzira yokuenda nayo nezvokuita hatisi kurarama munguva yakafanana neyaaiva panyika mwari paaimutungamirira kunzvimbo nenzvimbo uye aipinda muguta kwamaawa mashoma wobva waenda kune rimwe guta asi nhasi zvina maitiro akasiyana urongwa mapato avaparidzi nezvimwe zvakawanda zvinofanira kuitwa nenzira yandinoita nayo ndinotora tsamba dzose dzokukokwa dzokuafrica ndodziisapo dzose dzokuindia dzose dzokucalifornia kuutah nokumwe kwose kwakasiyana ndodzironga namapoka dzose iya dzakadaro zvino ndopinda pakutsvaga nokunamata dzimwe nguva ndopinda mumota ndoenda kwezuva kana maviri ndodzoka ndichinamata chimwe chinhu chouya pamwoyo pangu kuti ndiende kune imwe nzvimbo zvino ndotarisa kuti ndini ndiri kungonzwa kudaro here zvino mushure zvino kana ndava kunzwa kusundwa zvakanyanya ndinoenda patsamba dzakabva kunzvimbo yacho ndononga tsamba yokukokwa ndoverenga kuti ndione kwairi zvino kubva ipapo hechino chikonzero ndichizviita funga kufamba makumi manomwe amaawa namaawa maviri mundege mudutu uchizunzwa zunzwa nokutenderedzwa kana makamboenda mhiri kwamakungwa haumbozivi dzimwe nguva munokwira uye dzimwe nguva yodzika ichizunguzwa nokupeperetswa nomumakore napamusoro pemvura kwamazuva matatu nousiku hutatu nouburuka mune imwe nyika uye chaunotanga kusangana nacho ndisatan zvakanaka boka ravaparidzi rakataura izvi vamwe vakapikisa pavakaita vhoti vamwe vakabvumira maona ipapo unogona kutaura kuti zvino dzimwe nguva mwari anga asingadi kuti ndiuye asi kana wakatumwa namwari unenge wakagadzirira kusangana nomuvengi unoti ndauya pano nezita rajesu kristu ndauya muzita rashe jesu uye pano ndichagara kusvikira basa rake rapera maona zvino unenge wagadzirira kusangana nomuvengi zvino munondida ndinoziva kuti munondida nokudaro ndinamatirei vhiki ino kuti ndiite sarudzo yakanaka nokufemera kwamwari kwaachanditungamirira nako zvino ndichava nemisangano mishoma midiki yandinodaidza kuti misangano yokungoti apa neapa ndichaenda zasi kuflorida musi wa 8 9 na10 mwedzi uno kana tifton kugeorgia tifton kugeorgia musi wa 8 9 na10 nzira ndizvo zvandanga ndichida kutaura pandati mwedzi uno uye ndozoenda kuglasgow kukendaki kuda zvekare kusomerset kukendaki usiku humwe chete zvichida kucambridgeville kukendaki uye hama rogers vanoda kuti ndiuye usiku humwe kwavo kunova kwatakapesana navo imwe nguva namatira hama rogers tanga tichiyanana nhasi ndokubata ruoko rwavo ndikaona kuti havasi kunzwa zvakanaka nokudaro namatira hama rogers vari panava vakashanda zvakanyanya zvino zvakakonzera kuti vasagadzikana nokusafara uye vane utano hwakaipa iko zvino uye kunyanya mudzimai wavo namatirai vaviri ava vana vakanaka vamwari ndakavaudza kuti kana ishe atendera ndichavapa umwe usiku nehama rado imwe yechechi dzedu duku kumusoro uko ku62 mukomana wechidiki anonyara aiva pano akatadza nokuchitarisa kwose naauya kumba uye ndinofunga kuti vanhu vaifunga kuti munhu anonetsa asi paiva nechimwe chinhu pamukomana uyu chaiva nechokwadi ndakaramba ndinaye ndichigara naye ndichiti hama rado munokwanisa iwode hama branam ndikamira pamberi pemomo ndinorohwa nehana zvokuti haha handizokwanisi kutaura kana shoko ndakati mira ipapo urege kutya wotaura muzita rashe zvino ava netabhenakeri yakaenzana neino padyo nomugwagwa mukuru achiita basa mukomana uyu aiva nokudana kwamwari ndaiziva baba naamai vake vanhu vakanaka zvikuru uye tinofanira kuva kwajuni umwe usiku uko kunew albany zvakarevo munoziva misangano midiki yandinongoti umwe usiku apa humwe apo kusvikira kana zvose zvafamba zvokuronga zvimwe muna ndira 25 ndichaenda kumiami kuworld international convention yefull gospel christian businessman uye kubva ikoko ndichaenda kukingston kuhaiti zasi kusouth america ndopinda kumexico kubva ikoko ndichaenda kuafrica kubva kuafrica ndichaenda kumusoro kuscandinavia uye nokumwewo kwakadaro chikamu chikuru chegore ndinotenda kuti chichapera ndichiita misangano mhiri kwamakumo zvino ndinamatirei ndinofanira kutora sarudzo yakanaka ndokunge chete kuri kuda kwashe kana kusiri ndakagadzirira kuenda kupi zvako yose nzvimbo hazvinei kuti ndokupi ndinoda kuenda asi kana ndichiri kukwanisa kumira ndiri munyama ino mandakaiswa namwari ndinoda kuparidza upfumi hwake husingaperi kusvikira rufu rwandibvisa mumutumbi uno ndicho chinangwa changu nenyasha mwari kana bedzi akandibatsira kana akabvisa ruoko rwake pandiri wakaipa anondiuraya naizvozvo namatai kuti mwari achengete ruoko rwake rwetsitsi pandiri handisi kukumbira kutonga kwake ndiri kukumbira tsitsi dzake maona zvino kutonga kwake kwete handikwanisi kumira pakadaro tsitsi dzake dzoga ndidzo dzandinokumbira nokuti ndinoziva kuti handina kukodzera uye hapana akakodzera
zvino
tichenjere kuti tisakumbira kutonga kwake tinoda tsitsi dzake zvino manhero ano ndakatiteterei inzwi asi ndisingakwanisi kuramba mukana wokutaura kuboka rakanaka iri ramakristu mirai ndisati ndapa chiziviso ichi regai nditaure chimwe chinhu mose muri muhumwe nomwoyo mumwe uye zvese chifamba zvakanaka regai nditaure nechechi yangu kwamaminitsi maviri maona teererai vadikanwa vangu muivhangeri nyeredzi dzekorona yangu kana ndichazova nayo vakatengwa neropa rajesu ndaita izvi nechikonzero kudzoka seizvi takafunga izvi tiri kuvhima hama Roy Robertson hama Banks Wood neni tichivhima kuti tichaunza tichadzoka hama Roy nesu tose taitaura pamusoro pomufudzi wedu hama Neville murume anomira mberi kwenyu nguva dzose achifudza nazvose tinomuda asi zvakadaro hama Neville somubatsiri kumufudzi zvakaita sokuti omei kuhama Neville kuti vapinde muna izvozvi mwana nokudaro takanamata zvino kwakaita sokwaiva kuda kwashe kuti ini ndizviite ndiyo ndakakumbira ishe kuti kana vakandibatsira ndichaita zvandinokwanisa mushure mokuzvipira kwangu nokuita kuti chechi izviitewo zvino kana mwari akatiropafadza nenzira yaaita nayo mumisangano mishoma yapfuura mushure mokuzvipira kushoma kwakadaro angazodini kana tikaramba tichidaro maona rambai muchidaro zvinoteererai muri murudo mumwe nomumwe ndakakuonai makamira pakati pamabhenji mangwanani ano muchichema makasimudza maoko enyu kuna mwari nomweya unoropafadza uchiuya pamusoro penyu musateerera kuzvinhu zvisina maturo zvichataurwa nadhiabhoros maona kana wakaipa akakuudza zvimwe kana chimwe chinhu chakaipa pamusoro penhengo yomutumbi wakristu usazvitenda nokuti paunongozvitenda chete unokanganisa chapupu chako kana ukaona imwe nhengo yomutumbi wakristu ichiita zvakaipa usaudza mumwe munhu asi enda kunhengo iyoyo norudo uone kana ukasamuunza kuna kristu zvakare zvino kana usingazvikwanisi udza munhu mumwe chete kana kumuita kuti aende newe zviite nenzira yazvakataurwa nayo negwaro maona asi kana mumwe munhu akati hazvanzi nhingi kana hama nhingi usatenda kana shoko rimwe zvaro zvirege zvakadaro nokuti rangarirai ndidhiabhorosi ari kuedza kukuparadzai zvinotarirai kuti muone achiuya nokuti achauya zvinoita kuti muchengeti wemba kutenda ugare ipapo uye usagamuchire kana chimwe vanhu ava vakagara munzvimbo dzokumusoro kudenga pamwe newe vachiyanana mumaropafadzo amwari vachidya chirayiro patafura uye mweya mutsvene wakapupura kuti ava vana vamwari naizvozvo ngativei nokutapira mwoyo munyoro tichiregerera nokuva norudo kana mumwe munhu akataura zvakaipa pamusoro pako iwe taura zvakanaka pamusoro pake tarisa kuti zvinozounza kutapira kwakadini kwauri maona ndizvozvo zvino nguva yose dzoresera zvakaipa nezvakanaka rudo kuruvengo uyewo wava kunzwa zviri nani here mudikani musikana muduku ari kumashure uko zvakanaka ndinotenda zvikuru adzokera shure anga akasungwa nowakaipa asi sejesu vamusunungura zvino ndokumuunza mumusangano ndinotenda nokuda kwaizvozvo ndizvo zvandabvira pano papurupeti nguva duku yapfuura vati vanga vanamata kakawanda vasingapindurwi nashe zvino ivai nechokwadi kuti munoita izvozvo dzidzai izvi kuna mwari mwari nenyasha dzenyu ndizvo zvandichaita hazvina mhosva kana mumwe akataura zvakaipa dzosera zvakanaka usafunga zvakaipa kana ukafunga zvakaipa zvino unenge uchingotaura kunyengera zvino unenge uchikanganisa ramba uchizvipira kuna Mwari kusvikira wava kunzwa zvakanaka kumunhu uyu. Ndiyo nzira yekuzviita. Zvino kutapira kwamaropafadzo aMwari kunozozadza mwoyo wako. Ndiyo nzira yekurarama nayo uchikunda. Hapana chinokwanisa kukukuvadza kana uri murudo. Zvakanaka munoti, maona, kana muine ndimi dzichaguma, kana muine zivo ichapera, kuprofita zvichakundika, asi kana muine rudo ruchagara nokusingaperi. Uye usangoda avo vanokuda, asi ida avo vasingakudi. Nokuti zvinyore kwandiri kuda munhu wose anondida, asi edza kuda munhu asingakudi. Ndipo paunoona kuti uri muKristu here kana kuti kwete. Mumwe munhu asingakudi asi iwe mumwoyo mako unomuda. Zvino kana usingaiti izvozvo, ramba wakabatira pana Mwari. Zviripo nokuti ndinoziva kuti ichokwadi. Ndinoziva kuti ichokwadi. Notava kuzozarura shoko rinokosha zvino. Kubhuku ravaHebheru, tsauko 11, kuti tipe mharidzo duku. Inzwi rangu rakashoshoma shoma. Asi ndava nenguva yakanaka masikati ano nehama nehanzvadzi. Handina kukwanisa kuuya kusvikira dzava kutoita 6 o'clock. Ndakamhanya kumba ndokugwadama parutivi pomubhedha mumba yokurara ndikanamata kwenguva pfupi. Ndikasimuka ndikatora bhaibheri rangu ndokutanga kuverenga. Ndaona magazini yanga iripo ndikaitora, yanga yakanyorwa muchibhunu. Nokudaro handina kukwanisa kuiverenga. Dzimwe nguva mukuverenga unosangana nenzwi, nzwi iroro rapenyu kwauri. Ndo mawaniro anoita muparidzi mharidzo yake. Anongotanga kuverenga bhaibheri kana chimwe chinhu. Chokutanga munoziva anosangana nechimwe chinhu. Chimwe chobatana neichocho, chimwe chobatanawo nacho. Zvinoisa mutsetse mazviri, uye woenda hako papurupeti woverenga izvozvo. Mwari anozoita zvose. Maona, anozoita zvose. Zvino dzimwe nguva unoropafadzwa zvokuti unoita pfungwa, unonyora pasi pfungwa dzako dzawawana. Dzimwe nguva mumusangano unofanira kuuya nechimbi-chimbi papuratifom zvokuti unozongoverenga pfungwa dzako dziya dzawanga wanyora pasi, nomweya mutsvene unodzimutsa zvakare kwauri. Ndakazviita kazhinji. Zvino vaHebheru 11, ngativerengei ndima yekutanga. Iwe tichaverenga ndima shoma. Zvino kutenda ndirwo rusimbiso rwezvinhu zvatinotarira nechiratidzo chezvinhu zvatisingaoni. Nokuti naiko vanhu vakare vakapupurirwa zvakanaka. Nokutenda tinonzwisisa kuti nyika dzakanyatsorongedzwa nenzwi raMwari. Naizvozvo zvinhu zvinoonekwa hazvina kuitwa nezvinhu zvinoonekwa. Hauzi upfumi here? Regai ndiverenge ndima yetatu zvakare, nyatsoteererai. Nokutenda tinonzwisisa kuti nyika dzakanyatsorongedzwa nezwi raMwari. Naizvozvo zvinhu zvinoonekwa hazvina kuitwa nezvinhu zvinoonekwa. Shoko raMwari.
By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice.
Nokutenda Habheri wakabayira Mwari chibayiro chakanaka chine chaKaini. Akapupurirwa nacho kuti wakanga akarurama, Mwari achipupurira zvipo zvake. Naiko kutenda iye kunyange afa hake uchangotaura nazvino.
By faith Enoch was translated that he should not see death.
Nokutenda Enoki wakatorwa kuti arege kuona rufu, akasazoonekwa nokuti Mwari wakanga amutora. Nokuti asati atorwa wakapupurirwa kuti wakanga achifadza Mwari kwamakore mazana mashanu oupenyuwo.
But without faith it is impossible to please him. For he that cometh,
kana kusina kutenda hazvibviri kumufadza. Nokuti unouya kuna Mwari unofanira kutenda kuti iye uripo, uye kuti unopa vanomutsvaka mubayiro wavo.
By faith Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house.
By which even the world became heir of righteousness, which is by faith.
Now let us pray. Lord, our most gracious God and
Marina Baba Vedu Anokosha,
we come now into thy presence again with thanksgiving. And not only are we now feeling that we are but we believe that we are constantly in thy presence. Because that the eyes of the Lord run
through.
And you know all things. And you know the thoughts of the heart. Therefore, Lord, the reason we bow
our heads is
that you would forgive us for all of our trespasses and transgressions. And that thy mercy once more would
take care of us.
Nenzira inoita kuti muzarure miromo yedu kuti itaure nenzeve dzedu dzinzwe.
Uye kuti shoko renyu riite benyu kwatiri usiku huno.
Ndi mashoma dzatasarudza kuverenga. Ibatsire
zvikuru kunhengo yese yemutumbi wenyu usingaonekwi uri panyika.
Chechi yenyu yomweya, chechi yamatangwe. That church that's been bought
Chechi
by
the blood of Jesus,
that's been washed and has been
yakagezwa,
and will be presented to God that day without a blemish. How we thank thee to have faith to be that partaker of this through the righteousness and mercy of our Lord
Jesus.
Praying now that you'll heal all the sick. Thank you for touching that girl just a few moments ago.
Washoma yafura anga akarara akazvipeta mumba umo nokurwadziwa. Kumona achifamba panze nokutenda uku. Seko mwana muduku kugamuchirai netsitsi dzenyu.
And we thank you for this and pray that you'll remember Sister Baker's loved one
that brought you to come.
And the one brother Neville spoke of, and oh God, the innumerable countless sick
everywhere,
kose kose. And especially those that are saved and know if they should die in their sins,
kana vakafira muzvivi zvavo, havangauyi kwamuri.
We pray that you'll
tinonamata kuti mutipe simba rokupupura, kushinga kutaura shoko,
and wisdom to know when to uchenjeri
hwokuziva pokutaura.
And then speak to us when we have said enough, that we might walk away and leave people in the amazing wonder of the great Holy Spirit in his name. Grant it, Lord. Hear us now, we pray, in Jesus' name we
ask. Amen. Zvite ishe, tinonamata muzita raJesu, tinozvikumbira. Amen.
I would like to speak just for a short time.
Ndinoda kutaura pamuri kwenguva pfupi pamusoro penyaya yamaitire muviri. Tinodzidziswa kuti munhu wenyama une zvinhu zvishanu zvokuziva nazvo. Uye zvinhu zvokuziva nazvo izvi zvine simba pa. Kana kuti akapiwa, Mwari akamupa zvinhu zvishanu izvi kuti akwanise kuziva zvakamupoteredza panyika.
And those senses are known as see, taste,
kuona,
feel,
kuravira,
smell,
kubata, kunuidza, kunzwa.
Those five senses which are known to
mazire mashana aya aripo pamunhu wose wose.
And they are good.
Uye akanaka.
And we cannot operate
zvokuti hatikwanisi kurarama upenyu hwakanaka kana chimwe chamazire aya chatadza kushanda.
Your sight,
kuona kwako, kunzwa, kubata, kunuwidza kana kuravira.
Hatikwanisi
kuva vanhu vakakwana kana tisina izvi. Pane chimwe chinenge chisipo. Chimwe chikamu choupenyu chatisingakwanisi kuziva kana chimwe chazvo chisingashandi. Zvino zvakanaka uye zvinobatsira. Zvakapiwa kwatiri naMwari. Mwari akapa mazivira aya.
But they're given to you as a gift.
Asi anopiwa kwauri sechipo.
And it depends on how you.
Zvinobva kuti chii chawatendera kuva nesimba pazvinhu izvozvi. Ichocho ndicho chichazova nesimba muupenyu hwako. Mashandisiro aunoita mazire mashanu aya. Zvaunoona, zvaunonzwa, zvaunoravira, zvaunonhuhwidza kana kubata. Chipi zvacho chaunenge wapira kuti chive nesimba pazviri izvozvi ndicho chichakutonga.
Grateful to God that we have.
Uye tinotenda Mwari kuti tina mazivire mashanu aya.
By no means was these five senses given to you.
Asi mazivire mashanu aya haana kupiwa kwauri kuti akutungamirire.
They were given to you for earthly.
Akapiwa kwauri kuti uzive zvakakupoteredza panyika.
But there was given you the sixth.
Asi wakapiwa imwe pfungwa yechitanhatu.
And that sixth sense is.
Uye pfungwa yechitanhatu iyi inowanikwa bedzi mumukristu. Haukwanisi kuva nepfungwa yechitanhatu iyi kusvikira wava mukristu. Ndiyo nzira yoga yokuti uve nezvinopfuura mazivire mashanu omutumbi womunhu. Pfungwa yechitanhatu inonyanya kuzivikanwa nomukristu sokutenda. Ndiko kunotonga nokukutungamirira. Uye kuri pamusoro pemamwe mazivire. Kuri pamusoro pamazivire ose mamwe mazivire mashanu. Zvino handingati nokuda kwokuti tagamuchira pfungwa yechitanhatu. Nokudaro mazivire mashanu haachisina basa. Hongu ane basa. Mazivire mashanu aya akapiwa kwauri naMwari. Uye anofanira kushandiswa. Asi kana mazivire mashanu aya akapesana neshoko raMwari anenge achinyepa. Zvino pfungwa yechitanhatu haikwanisi kunyepa.
It's a super sense.
Ipfungwa yakakwana. Uye ndiyo yandiri kuda kutaura pamusoro payo. Mangwanana ino ndataura pamusoro pechiratidzo chakakwana. Uye usiku huno pepfungwa yakakwana. Zvino pfungwa yechitanhatu Mweya Mutsvene. Kutenda kwaMwari kunogara mauri. Uye ukarega mazivire mashanu achiiswa pasi pepfungwa yechitanhatu, zvinokutungamirira nokuisa mazivire awa mashanu pasi pesimba repfungwa yakakwana. Nokuti yakakwirira chaizvo kudarika mazivire mashanu omuviri, sezvakaita munhu womweya anodarika munhu wenyama. Zviri pamusoro kwazvo samatenga kumunhu wenyama namazivire ake mashanu. Zvinokuita kuti utende zvinhu zvausingakwanisi kuona. Zvinokuita kuti uite zvisingakwanisi kufungwa namazivire mashanu. Diabhorosi anokwanisa kupinda mumazivire mashanu aya onyepa kwauri. Asi haakwanisi kubata pfungwa yakakwana iyi. Iri kure kwazvo naye. Yakabva kuna Mwari.
It's called faith.
Inonzi kutenda.
Faith is that great thing.
Kutenda ndicho chinhu chikuru ichi.
And
uye mazivire mashanu hatungamiriri pfungwa yechitanhatu. Asi pfungwa yechitanhatu inotungamirira mazivire mashanu.
The super sense controls the.
Pfungwa yakakwana inotungamirira mazivire enyama.
And
uye mazivire mashanu ndiwo anoti kuona, kuravira, kubata, kunhuhwidza, kunzwa. Zvino pfungwa yakakwana inokuita kuti utende shoko raMwari, nokuti ndicho chinhu choga chainotaura pamusoro pacho. Zvakare inokuita kuti utende zvinhu zvausingakwanisi kuona, kuravira, kubata, kunhuhwidza kana kunzwa, nokuti inotora shoko raMwari. Zvakare inounza shoko iri kwauri. Yoita kuti ufambe uchipesana nezvinhu zvisiri shoko raMwari.
by faith. Faith.
Nokutenda, kutenda ndiko kunozviita.
Now,
zvino mukupa mufananidzo uyu wamazivire womuviri.
The natural man is born.
Munhu wenyama anoberekwa aine mazira. Nokudaro ndezvekuberekwa nazvo. Zvakare ndicho chinhu choga chaanokwanisa kuziva.
In his intellectual thinking.
Mumafungiro ake. Anongokwanisa kufunga somunhu.
He can see as a man.
Anoona semunhu. Anokwanisa kunzwisisa semunhu.
He can hear as a man.
Anonzwa somunhu.
But when he becomes governed.
Asi kana ava kutungamirirwa kana kuvandudzwa.
Or we would call it.
Kana kuti tingazviti kuberekwa patsva.
Then that six super.
Ipapo pfungwa yechitanhatu, pfungwa yapamusoro inozomubata. Uye mukiita izvi. Pfungwa yakakwana iyi inomusimudza kumuisa pachinhano. Chaanozova nokutenda zvinhu zvaasingakwanisi kunzwa, zvinhu zvaasingakwanisi kuona, kunzwisisa zvaasingakwanisi kunzwisisa. Anozvitenda zvakadaro nokuti ava kutongwa nepfungwa yechitanhatu. Pfungwa iri pamusoro.
Oh,
zvinoshamisa sei kuchiziva izvi.
And to think how simple it is.
Uye kufunga kuti zviri nyore sei. Kuzvitenda.
Now you cannot believe it.
Na haukwanisi kuzvitenda kusvikira wawandudzwa.
The Bible said that no one.
Bible rakadaro hakuna munhu anokwanisa kuti Jesu ndiKristo kusiya nomweya mutsvene.
We went through.
Takapinda mazviri sondora pfuura.
And it's been such a stumbling block, especially to the Pentecost.
Uye chakava chigumbuso kunyanya kuvanhu vePentecost.
When they hear me say that Jesus vanonzwa
ndichiti Jesu akati muna John 5:24. Uyo anonzwa shoko rangu nokutenda kuna iye wakandituma anoupenyu husingaperi.
Eternal life comes from God alone.
Upenyu husingaperi hunobva kuna Mwari woga.
And no man.
Zvakare hakuna munhu anokwanisa kuti Jesu ndiKristo kusiya nomweya mutsvene. Uri kungotora zvakataurwa nemumwe munhu zvawakadzidza nepfungwa dzako.
What you learned by the natural.
Zvawakadzidza namazivira ako mashanu. Asi kana pfungwa yechitanhatu yauya mweya mutsvene. Unobvisa kufunganya kwose kwamazivire mazivire mashanu okusimudza mupfungwa yechitanhatu uchiita kuti utende zvinhu zvausingakwanisi kuona kurayira kubata kunhuhwidza kana kunzwa. Unoita chimwe chinhu kwauri.
Then you can say Jesus is the Christ because.
No, unokwanisa kuti Jesu ndiKristu nokuti wakazvipupura. Pere zvawakadzidziswa nokudzidzisa kwepfungwa dzenyama.
But what you've experienced.
Asi zvakaitika kwauri. Pfungwa yechitanhatu inoitei zvino, hama Branham? Pfungwa yechitanhatu yakauyirei? Pfungwa yechitanhatu yakauya nokuda kwechikonzero ichi. Zvino pfungwa yechitanhatu kutenda mazivire ari pamusoro pezvose. Zvino kana pfungwa yechitanhatu yakauya nokuda kwechikonzero ichi bedzi, chinova chokuita kuti mazivire mashanu ari mauri arambe zvinhu zvose zvisingawirirani neshoko raMwari. Ndiro basa repfungwa yechitanhatu. Gwaro rinotaura pamusoro pokurasa kufunganya. Mazivire mashanu unokwanisa kufunga. Zvino zvakanaka sei munhu uyu uye sei zva. Asi pfungwa yechitanhatu haioni zvose izvi. Iri kure nazvo. Yakakwirira kwazvo. Zvokuti haina kufunga nyama iri. Tinozvitenda. Yakakwirira kwazvo kudarika zvingataurwa namazivire mashanu. Zvino tagadzirira kupodzwa kwavarwere. Maona, tinozvitenda. Unofamba nepfungwa yechitanhatu. Unotaura nepfungwa yechitanhatu. Unorarama nepfungwa yechitanhatu. Unofa nepfungwa yechitanhatu zvakare. Unomuka nepfungwa yechitanhatu. Ipfungwa yakakwana. Chimwe chinhu chiri mauri chakasiyana nomunhu wenyama. Munhu wenyama anongova neizvi. Uye zvakanaka kana zvikakwanisa kudzikamiswa pasi pepfungwa yechitanhatu. Kana pfungwa yenyama ikati verenga shoko raMwari uye yoti iri shoko raMwari iri kutaura chokwadi. Asi kana ikaverenga uye yoti harisiro shoko rose raMwari kana kuti raiva imwe nguva asi kwete iko zvino, raimbova imwe nguva asi harisiri izvo iko zvino. Zvino pfungwa yechitanhatu inouya uye yoti haashanduki zuro nanhasi nokusingaperi. Maona, ndiwo mutsauko.
That's why there's so many people
facing
the They're trying to come with an intellectual They say, But if that's then there's nothing will ever shake them from that sixth sense. The sixth sense is come upon the human being. Any symptom that's contrary to God's promise, the sixth sense says it isn't there. If the Christian that's born again, and the first thing you know, People who talk that there is no such thing. Nevhudzi rakarembera kumeso kwake uye asina rimwe zino rapamberi nebhachi rehovhorosi rakasviba akati mubvunzo mumwe woga wandinoda kukubvunza munhu asingatenda akanga abva mukutaura kuti hakuna chinhu chinonzi mwari zvose ndezvamanyawi hazvina maturo ndizvo zvazviri nomukomana akati ndinoda kukubvunzai mubvunzo vakuru apro iri rinonaka here kana kuti kwete akati zvino ndingaziva sei handisi kuridya akati ndizvo chaizvo zvandanga ndichifunga ndokufamba achienda unoziva sei wousina kumboravira ishe unoziva sei wousina kumbogamuchira mweya mutsvene kuti ndowechokwadi here kana kuti hausi unoziva sei kuti kutenda nesimba unoziva sei kuti hapana mufaro usingatauriki nokubwinya kuzere iwe usina kumbozviravira kuti uzvinzwe pfungwa yechitanhatu inokutungamirira kwazviri pfungwa yechitanhatu inozivisa izvozvi kwauri hakuna simba rezvepfungwa zvachose ringaunza izvi kwauri simba rezvepfungwa rinofunga iye roti sei ndezvokuverenga pfungwa chimwe chinhu chenzira iyi uye manyawi ana vanhu asi kana pfungwa yechitanhatu yauya inoramba zvinhu izvi zvose nofambisa munhu mukururama pachipfuva chamwari uye anouya kuna mwari anofanira kutenda kuti ariko zvakare mupi womubayiro kune avo vanomutsvaga nokutenda abrahamu nokutenda isaka nokutenda jakobho vose nokutenda ipfungwa yechitanhatu inozviita pfungwa yechitanhatu inoramba zvinoonekwa zvose zvose zvinoonekwa zvose zvinopesana neshoko ramwari manzwiro ose manyawi mumwe munhu anoti zvino ndakanamatirwa asi handisi kunzwa zvakanaka pfungwa yechitanhatu haingamiriri izvozvo pfungwa yechitanhatu inozoti mhanyepo ndiri kunzwa zviri nani ndiri kupora mwari akadaro ndizvo zvinozvipedza amen mwari akazvitaura pfungwa yechitanhatu inongodya pashoko ramwari chete pfungwa yapamusoro yakakwirira kudarika mamwe mazivire ipfungwa inoshamisa It's a faith, it's a power that stirs and
Tenda isimba rinomutsa nokuendesa mberi.
Amen.
Chimwe chinhu chinokuitisa zvimwe zvinhu zvaunenge usina kufunga kuti ungaita. Ipfungwa yechitanhatu, pfungwa yakakwirira. Unonamatirwa, toti une ruoko rwakaremara, unonamatirwa ruoko rwako, uye ipapo uchitenda kuti Mwari anokupodza. Mufudzi wokunamatira wodzokera. Munhu wenyama anoti, hapana kupodzwa kuri kuitika kuruoko Apana mutsauko kubva pane zvawanga uri.
But the sixth sense comes along and said,
Asifunga ichitanhatu inouya uye yoti mhanyepo.
You've been prayed for. That settles it.
Wanamatiwa ndizvo zvakakwana.
Amen.
So mumwe mudzimai akauya kumusangano imwe nguva. Uye akanga auya kumusangano vari vaviri. Vakafamba paplatform vakanga vaona zvakawanzika zvichitaurwa.
Them women were just.
Madzimai akanga abatwa kwazo.
They were both real Christians.
Vose vakanga vari makristu. Wakauya uye mweya ukamuudza ukati uri kurwadziwa nomudumbu uye kumeso kwake kwakapenya akati ichokwadi nomweya mutsvene wakataura kubudikidza neni ukati zvakare maronda omudumbu anokonzerwa nokusagadzikana makatariswa nomumwe chiremba akati hamungakwanisi kana munofanira kundovhiyiwa kuti muvadimure vabvise akati shoko rose rataurwa nderechokwadi zvinondichiona kuti akanga achitenda zvikuru ipapo akanzi zita rako ndinhingi unobva kunzvimbo iyi zvakare panzvimbo inonzi zvakati nezvakati akati ichi ichokwadi chaiva chii pfungwa yechitanhatu ichizvibata pfungwa yechitanhatu nomweya mutsvene zvakamira pamwe chete mweya mutsvene wakanga uchitaura pfungwa yechitanhatu yakanga ichiti amen ndizvo zvazviri pane chinofanira kuitika Marita paakamhanya kundotsvaka Jesu iye paakati ishe tarisai pfungwa yechitanhatu iyi dai manga muri pano hanzvanzi yangu ingadai isina kufa asi kunyange zvino chose chamunokumbira mwari mwari anokupai iyo pfungwa yechitanhatu jesu akamira akati ndini kumuka noupenyu uye anotenda mandiri kunyange akafa asi achararama ani nani anorarama achitenda mandiri haazofi unotenda here izvi uchaita sei iwe kufunga pano murume arere apo akafa ane honye asi akanga achangobva kuti ndiye kumuka noupenyu iro shoko ramwari pfungwa yechitanhatu inodarika zvinofungwa navana chiremba inodarika pfungwa dzesainzi inoramba zvose inoramba kufunga kwose zvakare inozvikoromorera pasi sei iri kupupurira shoko ramwari ndiri kwete ndichazova ndaiva ndiri iko zvino ndiri kumuka noupenyu ndiri munhu uye anotenda mandiri kunyange akafa asi achararama uye ani nani anorarama achitenda mandiri haazofi unotenda here izvi hongishe pfungwa yechitanhatu ndinotenda kuti muri mwanakomana wamwari aizouya panyika hanzvanzi yangu ichamuka zvekare imi wee vakaenda kuguva iyo vari vaviri pamwe chete chimwe chinhu chaifanira kuitika yakanga iri pfungwa yakakwana namwari akamira ipapo pane chaifanira kuitika pfungwa yapamusoro iyi yaiva mwari pane chimwe chaiudza Marita izvi akanga amuona aimuziva akamuziva kuti ndiye mesiyas zvakare akaziva kuti kana akasvika kwaari kana akasvika padyo naye uye wopira nyaya yake kuti hanzwe vimbiso imwe chete ichibva kwaari ndizvo chete zvaaida akati ndini kumuka noupenyu uye anotenda mandiri kunyange afa ndizvo chete Marita zvaaida kunzwa ndizvo chete zvaaida nokuti pfungwa yechitanhatu pfungwa yakakwirira kutenda kwake kwaimufambisa kuti amupupurire amutende mudzimai uyu paakabva papuratifomu yaiva zvanzi najehovha enda kumba undodya jesu kristu akupodza akaenda kumba usiku ihwohwo shamwari yake yaigara munharaunda akanga ari wetatu kana wechina kubva paari aiva nezvibundu pamutsipa ndokubva auya achifara kwazvo nokuda kwomuvakidzani wake akanga achizopodzwa maronda amudumbu akanga amutambudza zvakanyanya iyi ndeimwe yamazana ezvapupu zvuru zvamazana nobundiri raiva pamutsipa wake akauya ndakati zviri pachena izvi asi ri kufara pamusoro pechimwe chinhu wafadzwa kwazvo nokuti mudzimai uyo agerapo muvakidzani wako Mweya mtsene akafunga munhu uyu angaziva sei zvinhu izvi. Anofanira kunge pane chimwe chinhu chazvizarura kwaari. Nokudaro pakataurwa izvi akanzi uri kufunga pamusoro pomutsipa wako. Hongu, unotenda here kuti zvichakusiya? Ndinozvitenda akadaro nomwoyo wangu wose. Ndikati zvanzi naJehovha, enda kumba undogamuchira kupodzwa kwako.
The natural man looked around and couldn't see no.
Munhu wenyama akatarisa akasaona chinhu.
The woman with the
dzimai ana marona mudumba akaenda kumba akaedza kudya zvino imiwe akada kufa.
All the natural man, the natural sense of feeling.
Oh, munhu wenyama namazivire enyama aiti maronda achiripo.
So after about a week or two,
kwapera vhiki imwe kana mbiri, akaenda nomuraini.
To all of her people in the church.
Kwanhu vake vose nokuchechi achipupura kuti ishe vandipodza.
Nevakati
wava kudya here zvino? Kwete, kwete zvose zvandinoda asi akati ndakapodzwa kare. Nokuti namaranga ake ndakapodzwa. Hazvina mhosva chaiva chii akanga apodzwa. Zvino mamwe mangwanani vana vaenda kuchikoro. Akanzwa nzara zvikuru. Akanga akamira achigeza madhishi padyo newindo. Akauya kumusangano mumwe musangano kwapera gore.
Zvino
paakanga achigeza madhishi. Achidaro chinhu chokutanga akawana mamwe manzwiro asina kunzwisisa mari. Akafunga kuti changa chiri chii. Kanzwa sendanga ndichida kudanidzira. Nomurume wake akanga amuudza kuti mudiwa rega kutaura pamusoro pokupodzwa. Akati nokuti kunyangwe akanga ari muKristu, akati uri kuunza kumurwa pazviri. Ungaunza kumurwa sei kana uchipupura shoko rake? Unounza kumurwa kana ukasamupupura. Akati kana wakapodzwa, wakapodzwa. Akati murume uyu akanditarisa mumaziso akandiudza zvandaiva nezvinhu zvandakanga ndaita uye kuti ndaiva ani nokwandai. Va akati ndakanga ndagara mumba umu kuma minutes 15 paakakwira paplatform. Munhu uyu akaziva sei izvi? Handina kumbomuona muupenyu hwangu. Iye akandiudza kuti zvanzi naJehovha ndapodzwa. Akati ndichazvitenda dakara ndafa. Akati ndichazvitenda zvakadaro. Nokudaro iye neimwe hadzvanzi yaiva padyo naye shamwari yake vakanga vatsidza kuna Mwari kuti vaizoramba vakabata kutenda. Mangwanani awo akawana manzwiro akasiyana, uye mumashure memaminitsi mashoma akanzwa nzara. Vana vakanga vasiya kudya kwamangwanani mundiro mudhishi diki. Zvino kudya kworudzi urwu kwaiwanzovarwadza. Kana paine munhu akamboita maronda mudumba anoziva zvazvinoita. Akatora kudya uku. Imwe akati ndava kurangwa ndinofunga, asi rimwe ramazuva ano nditange ndapora. Asi akaona kuti akanga achine nzara. Nokudaro akapedzisa zvaiva mudhishi rose. Akamira kwamaminetsi mashoma kuti aone chaizoitika. Hapana chakaitika. Akanzwa zvakanaka akaramba achinzwa nzara. Akakanga mazai akanwa kofi. Akatora chingwa chakatosvitwa akava nomufaro mukuru. Akadya zvose zvaaida kudya. Akaenderera mberi achigeza madhishi. Nokwapera hafu yawo akanzwa nzara zvekare. Haana kunzwa kurwadziwa. Akapfeka heti akapinda munzira kuenda kumba kwomuvakidzani wake. Nopaakasvika ikoko akanzwa sokunge pakanga paita rufu mumhuri. Vakanga vachiridza mhere nokudanidzira vachifamba-famba. Mudzimai uyu akanga anonoka kumuka mangwanani awa zvino paakamuka. Aisvaga bundu raiva pamutsipa wake rakanga ranyangarika usiku. Chaiva chii? Mwari achishanda. Musoro uku kukedro tabernakeri patakaita musangano uya, mukomana akanga akaremara akauya imomo kuzonamatirwa. Vazhinji venyu vakanga varipo vakamuona. Vakamuunza muimba yavanorwara zvikuru. Hill akandiendesa kwaakanga ari. Vakanga vamuunza paplatform usiku utatu kana huna imomo mumba. Haana kuwana kadhi rokunamatirwa, nokudaro vakamuisa muimba yavanorwara zvakanyanyisa. Vakaenda imomo ndikandomunamatira. Ndokumutarisa akati, vaBranham, mungandiudzawo here chinganyaradza? Ndikati, hongu tangamiri mwanangu, poriyo ndiyo yakakuremadza? Akati, ndizvo. I said, your name is Stephen.
That's right. He said, what about my healing? I
said,
you were healed. He went home testifying.
He
went home testifying. And he brought the
Until
one Sunday,
he said,
you must stop.
You're bringing
a reproach upon God.
No murume uyu wechidika akagara ipapo. Akati mukuru, dai wanga uri iwe uri pachinzvimbo changu. Dai wanga uri iwe ugere pacheya pandiri. Ungadai usingaedzi kunditorera tariro yoga yandasarirwa nayo muna Kristu. Akati namavanga ake ndakapodzwa. Ndachangodaro akagara ipapo akaoma mutezo. Tsoka, maoko, mutumbi, nomusana.
And no more than he said that, and out of the
grave, he was going to come to the grave. Fungwa dzake dzenyama dzakadacha gara ipapo. Chemba akadacha ramba aripo narini kana achiri kurarama.
But the sixth sense says, by his
Asi fungwa ichikana kuti akati namavanga ake ndakapodzwa.
And he wouldn't have nothing to do.
Ya hana kuva nechokuita. Inorasa zvose zvinopesana nezvakataurwa naMwari.
That's what the sixth sense is for.
This is what I put fungwa yechitanhatu.
Old John Ryan.
John Ryan.
Not the R-Y-N.
R-H-Y-N.
That was a blind beggar at Fort Wayne. There where we went that day and he was praying for him. And when he was blind,
We are mutsara ndakatarisa kwaari ndikati kwaari zita rako ndiningi John Ryan Hong unopema uri pakona uri bofu kwa makore Hong ndizvo uri mukatorike pakutenda ndizvo ndakati zvanzi naJehovha wagamuchira kupodzwa kwako ndinokutenda ichangamira ndikatenda ishe akati asi handisi kuona ndikati hazvina chokuita nazvo wapodzwa
And he said,
akadzika pasi vakamubatsira kubva pa platform.
The natural man couldn't see
nothing. Munhu hapana chaaiona.
They couldn't see no results.
Hapana chaaikwanisa kuona pazviri. Vakati achiri bofu sezvo akanga akangoita. Dzimwe shamwa dzake mbiri vakamudzosa zvakare vakamisa mutsara wokuna matirwa vakamudzosa zvakare. Awa dakamurega achiuya. Akadzoka zvakare akati mukuru. Mandudza kuti ndapodzwa.
I said, you told me you believe me.
He said, I do believe you.
I have no reason.
I said, you told me you believe me. Ndichizva kuti akanga ari mukatorike zvakare ndichizva kuti anoda chinhu chokubatira pachiri chokuita. Akati ngoramba uchipupura namavanga ake ndakapodzwa murumbidze. Harahwai kwamasondo maviri aitevera kana matatu akamira pakona achitengesa mapepa. Achidanidzira kuti pepa, pepa, ishe ngaarumbidzwe ndapodzwa. Pepa, pepa, ishe ngaarumbidzwe ndapodzwa. Pakadzoka kumusangano usiku waitevera ndakanga ndichatadza kuparidza nokuda kwake. Aisimuka wadanidzira munhu wose ngaanyarare. Ishe ngaarumbidzwe nokundipodza. Ishe ngaarumbidzwe nokundipodza. Zvomukatorika akanga asingazivi kuti kutenda kunogamuchirwa sei. Asi akaziva kuti akaramba achizvitaura achingodaro kusvikira pfungwa yechitanhatu yatanga kushanda. Ndizvo. Ishe ngaarumbidzwe nokundipodza. Akanga akamira pakona achidanidzira ishe ngaarumbidzwe nokundipodza pepa ishe ngaarumbidzwa nokundipodza aifamba mumugwagwa mumwe aisangana naye womuti wakadini John ishe ngaarumbidzwe nokundipodza zvakanaka vakamuseka vakamusvotesa nomumwe mukomana aitengesa mapepa akamutungamirira kwabhabha kundogerwa papera masondo maviri kana matatu abva kumusangano zvino mugeri wevhudzi akamugarisa pacheya akamuzora mushonga wendebvu kumeso ndokubva ati John Akati ndakanzwa kuti mumwe mukomana akasunuka. Akati ndakanzwa kuti wakanga waenda kundoona mupodzo wavarwere uko.
Harihongu
ndakaenda.
Akati
ndakanzwa kuti wakapodzwa. Achingoda kumusvotesa.
God's word had went to work.
Shokora mwari akanga ratanga kushanda. Yoti kada akanga akarara hapo. Wamunoziva mose vamwe venyu vari muno vari pedyo. Akarara kwamakore mapfumbamwe nemwedzi misere asingakwanisi kana akanga akaisirwa shiti rokuitira toilet. Nokuti akanga asingakwanisi kuzvibatsira. Airema mapounds makumi matatu namashanu. Akarara kumilltown Indiana. Nhama dzake dzakanga dziri muchechi yai. Pandakaenda kokundeita musangano kuMilltown Baptist Church ndichinamatira vanorwara. Chechi yakati kana imwe nhengo yongano ino ikaenda kundonzwa mupengo uyu tinomubudisa muchechi. Zvino baba vake vakanga vari mudikoni. Asi akanga awana bhuku rangu duku rinonzi Jesu haashanduki zviro nanhasi nokusingaperi. Hama Hall vakanditora kuenda kwaaiva mamwe masikati. Hama vake vakabuda mumba vakanga vasingadi kuva nechokuita nazvo. Ndakapinda ndikamunamatira. Akabvunza kuti zvakanaka kumusikana wokwaNeil akabva angopora one. Aiziva pamusoro pechiratidzo ndakati chaiva chiratidzo hazvonzi. Zvinokwanisa kungonamata chete. Iweiva nokutenda musikana uyu yakanga adzidziswa zvaipesana nazvo. Mushure mamazuva mashoma ndakanga ndakamira ndichibhabhatidza. Akanga ari kuachichema. Akanga avimbisa kuti aizouya kuzobhabhatidzwa zvakare muzita raJesu Kristu kana Mwari akanga amupodza. Ipapo iye makumbo ake akanga akaonda somubato webhurumu. Vakanga vasakwanisi kumisa toireti yepani yapamubhedha. Mai vake vakanga vachiri mudzimai wechidiki vakanga vagerepo vaine chirwere chenhetemwa vachena musoro wose nokuda kwokutarisa mwana wavo achifa zvishoma nezvishoma. TB inoita muchibereko chamadzimai yakanga yapararira maari. Airema mapaunzi makumi matatu namanomwe ndinofunga kuti ndizvo maererano namafungiro avo. Vakanga vasingakwanisi kumusimudza kuti vamuise pabed pan vaitoisa shit pasi pake rerabha. Kwamakore mapfumbamwe nemwedzi misere akanga akarara ipapo asingakwanisi kana kusimudza musoro kuti aone muti wakanga uri padivi rewindo. Rimwe zuva ndakamira pamusoro pechikomo kwaGeorge Wright. Mweya Mutsvene wakati kwandiri, simuka umire. Uye ndakatarisa pakanga paine chiedza chaipenya nomumuti chakati enda nenzira yekwaWright kana kuti enda nenzira yekwaKata. Pandakasvika ikoko Ishe Jesu akanga aratidza mai vake nechiratidzo kuti ndakanga ndichiuya. Ndakapindapo musikana uyu akanga akarara pamubhedha. Akanga akanoita zvokuti akanga asina simba rokusimudza kapu yofira mai vake vaiisimudza kuti aizofira mukapu umu ane TB. Ndikati hazvanzi George, Jesu Kristu mwanakomana wamwari asangana neni murenje hafu yawa yapfuura uye andiudza kuti ndiise maoko pauri. Zvanzi naJehovha, simuka umire netsoka dzako. Pfungwa yechitanhatu yakatanga kushanda. Simba rikabata musikana uyu kokutanga mumakore matatu kana makore mapfumbamwe nemwedzi misere akanga asati ambofamba. Akasvetuka akamhanya muruvazhe achiropafadza miti nohusana zvose. Okundogara papiano nokutanga kuridza riripo tsime rizere neropa raJesu. Kufunga kunoiswa pasi akanga asingakwanisi kuzviita. Handizivi iko zvino, handizombozivi, isimba raMwari chete rakamusimudza. Makumbo ake akanga asina kukura seizvi pano panosangana mabhonzo apa. Hapana chokufananidza nacho kuda kuita somubato webhurumu. Awana makore gumi namaviri kana gumi namana apfuura iko zvino, akasimba uye ane utano achitenda Ishe Jesu. Chiri chii? Kokutanga pakaita sokunge pakanga pasina chiri kuitika. Asi pfungwa dzinogona kunge dzakataura kuti asi hama akaramba akabata pashoko. Kana Mwari akakwanisa kupodza musikana uyu akanga akaremara wokwasaremu, musikana uyu wokwaNeil akanga akaremara uye ari nhetamakumbo, namaoko ake akaremara seizvi akapodzwa, aikwanisa kumupodzawo zvakare. Akazvitenda. Hama Hall vakarara vachifa nekenza, murume mumwe chete akandiendesa ikoko. Chiremba wake wokuMilltown akamutumidzira kuna chiremba ari New Albany kunoku. Ndiwo pane chipatara cheSt Edwards. Ndakanganwa akabatsira kuponwa kwavana vangu munhu akanaka chiremba akanaka. Akamutarisa akati kenza. Akati kuna chiremba Brown wokuMilltown akati ari kufa. Chiremba Brown akati ndanga ndichifunga kudaro. Vakamutora vakaenda naye kuhadzanzi yavo iyi inova hama yavacop aimbova mutongi muguta. Ino pavakasvika koko vakati ingomuchengetai pano kusvika afa. Vakandidana kuti ndiendeko. Ndakaendako zuva nezuva nomudzimai wangu ari kumashure uko. Ndakanamatira hama Hall ndaivada vakanga vari mumwe wavanhu vandakatungamirira kuna Kristu. Vakaramba vachidzikira zvakanyanya muutano zvokuti vakanga vasingakwanisi kufambisa maoko avo.
He never did those things.
Haana kumbaita zvinhu izvi.
What did
happen? Chakaitika.
The tree had been cursed.
Muti wakanga watukwa.
The faith
kutenda kwa Mwari kwakanga kwaiswa kuchipesana noupenyu hwomuti. Hapana chawaikwanisa kuona pane zvinoonekwa.
But way down beneath the earth.
Asi pakadzika pasi penyika, pakadzika pamizi yomuti, rufu rwakanga rwava kutanga kupinda.
It had been cursed.
Wakanga watukwa.
The sixth sense had come against
him. Yakanga yawa kuisana nao, waifanira kufa. Wakatanga kufa kubva pamizi. Ndizvo zvinhu zvimwe chete zvinoitika kukenza.
Ndizvo
zvimwe chete zvinoitika kubundu. Ndizvo zvimwe chete zvinoitika kuchirwere chose.
When that sixth sense,
kana simba repfungwa ishanhatu rashe Mwari rasumuka richipesana nacho.
Akati
Satan, Buddha, unogona kusaona zvinokwanisa kuonekwa panyama zviitika pakarepo, asi kutenda uku kunoramba kwakabatwa zvakadaro. Tatukwa. Pfungwa ishanhatu, pfungwa yakakwana iyi haizviregedzi, haitereri kuti unonzwa sei, unoratidzika sei, unozvibata sei. Haina chokuita nazvo. Shoko raMwari rinenge raitwa.
The sixth sense.
That's all.
She goes to work. The cancer begins to drain away. Kushanda,
kenza inotanga kuderera, inofa kubva midzi, yopera.
Certainly, by this same force of sixth sense, kingdoms has crumbled. Lack one wall against another.
Umambo wakawira pasi, madzira akawira pana mamwe.
The red sea pushed back.
Yeah.
And a dry ground made a way for our children of God to
experience.
By this same sixth sense, Samson defied a thousand Philistines.
He had no idea.
He had no idea. He had no idea. He had no That sixth
we have pfungwa ishanhatu yakatanga kushanda akauraya churu chamafiristiya.
Hallelujah.
Ne pfungwa ishanhatu iyi
vakafa
vakamutswa. Ne pfungwa ishanhatu iyi mashura makuru akaitwa isimba guru kupinda rose rati rambosvika panyika. Ipfungwa yakakwana iyi inonzi pfungwa ishanhatu. Haina chokuita nezviri muno umu. Kana zviri muno umu zvichibvuma uye zvichiti amen kwairi, zvose zvakanaka uri kufambira mberi. Asi zvinei kuti izvi zvatichii, tenda izvo, apo ndipo pane simba. Kana uchitenda mumwoyo mako, mazivire epfungwaya ari muurozvi hwako, asi pfungwa yako yechitanhatu inogara mumwoyo. Unotenda nomwoyo wako.
Kupura kunoitwa
nomuromo. Unotenda nomwoyo wako.
Yes, sir.
Hongu changamire. Pfungwa yechitanhatu iyi simba guru iri.
Listen. Because of that sixth sense.
Tererai. Nokuda kwepfungwa yechitanhatu iyi.
There was a prophet told him your
land akagomba reshumba.
And because of that sixth sense, the lions couldn't eat Daniel.
Zvino nokuda kwepfungwa yechitanhatu iyi, shumba hadzina kukwanisa kudya Daniel.
They couldn't get near him because
of
that sixth sense. Three Hebrew children are sold into a fire and they just died that night.
That sixth sense. Mafungire enyama anogona kuratidza kuti vachapiswa vachibva vafa pakarepo vasati vapinda mauri. Asi pfungwa yechitanhatu yakagara nawo imomo kwamaawo maviri kana matatu. Nopo wakazarura gomba romoto wakaona mumwe akamira pakati pavo akaita somwanakomana waMwari.
That's the sixth sense.
Pfungwa yechitanhatu. Moto wakatadza kuipisa.
Yes, sir.
Hongu changamire. Yaiva pfungwa yechitanhatu imwe chete iyi. Imwe nguva yakaita kuti muapostori Petro ari mujeri. Vachizomutimura musoro zuva raitevera. Tinokumba kwaJohn Mark kwakanga kuine musangano wokunamata.
That sixth sense began to accumulate. Yechitanhatu
yakatanga kushanda mujeri.
Where he's been covered by prayer.
Paganga anamatirwa. Pfungwa yechitanhatu yakatanga kushanda.
The pillar of fire came in.
Shongwe yomoto yakauya pawindo ikabata Petro ikati. Uya buda muno. Pfungwa yechitanhatu. Pfungwa yechitanhatu yakaita kuti Pauro asanyura mugungwa guru. Chikepe chidiki pachakanga chava kuda kunyudzwa nemvura. Pfungwa yechitanhatu yakaita kuti Sisanyura mfungwa yakakwana.
It was that sixth sense when the serpent bit him on the hand. He was
yakaita kuti pakarumwa nenyoka paruoko akaizunzira mmoto. Ifungwa yechitanhatu yakazviita.
Ifungwa yechitanhatu
yakamuta Jesu Kristo kwakafa. Mushure mokunga afa nokuti aitenda shoko raMwari. Akati parabvai mutumbi uyu uye ndichamumutsa zvakare nezuva retatu. Nokuti Dhavhidhi akati handingaregi mutsvene wangu achiona kuora kana kusiya mweya wake mugehena. Yaiva pfungwa yakakwana iyi yakaramba kushanda kwedzimwe pfungwa idzi. Tenda pfungwa yakakwana. Pfungwa yokutenda inopiwa naJesu Kristu.
Nepfungwa
iyi Mwari akataura pakanga pasina chinhu. Pfungwa ichi.
That super sense is God.
Mwaka kwana indi Mwari.
The faith of God.
Kutenda kwa Mwari mauri.
The part of God that
chikamu cha Mwari chinouya mauri chokupa pfungwa yakakwana iyi.
Nepfungwa
yakakwana iyi.
God framed the world.
Mwari akaumba nyika pamwe chete nezvinhu zvakanga zvisipo zvakanga zvisingaonekwe.
He spoke.
Akataura shoko rake, akatenda shoko rake.
And a world shook into being.
Nyika ikavapo.
Glory!
Pfungwa yechitanhatu, pfungwa yakakwana.
Oh, God,
pour out! Oh, Mwari, idurirei mandiri.
Give it to me.
Pei pamwe navamwe vose vanoida.
Durirai
pfungwa yenyu yechitanhatu mandiri, Ishe. Ndakagadzirira kupira mazire mashana aya kuziva kwangu kufunga. Ndichiramba kufunga kwose, Ishe. Shoko renyu ngarive rechokwadi romumwe. Munhu rivere nhema. Kufunga kose ukatika kose kurasirwe kure. Regai ndifambe nepfungwa yakakwana.
The sense of the Holy Spirit.
Pfungwa yomweya mutsvene.
Don't you want
hamuzvidi here? Ndicho chinhu chatinoda.
Mwari
akuropafadzei shamwari.
That's what you need.
Ndizvo zvamunoda.
That super sense will ask.
Pfungwa yakakwana inokumbira chinhu.
And it knows.
Uye yoziva kuti achachipa. Inogutsikana. Nokuti uyo anouya kuna Mwari anofanira kutenda kuti ariko uye mupi womubayiro kunavo vanomutsvaga zvakaperera. Kana pfungwa yechitanhatu ikati Mwari anochengeta shoko rake, ndinozvipira kwaari, ndinopira zvose zvandinazvo kwaari. Mazivira anga anoti izvi zvichaitika kutenda kwangu mushoko raMwari, ipapo dana chipi zvacho chinopesana nazvo kunge zvisipo. Abrahama akasangana naMwari uye Mwari akati uchava nomwana naSara, iye ava namakore makumi manomwe namashanu nomudzimai ava namakore makumi matanhatu namashanu. Abrahama akadana zvose zvakanga zvisipo sezvaipesana neizvi sokunge zvisipo. Akafamba sokunge aiona Mwari uye iye akatenda. Akati zvose zvaipesana kufunga kwose zvimwe zvose izvo chiremba angadai akati Abrahama wakura zvakanyanya kuti ukwanise izvi. Hazvina mutsauko wazvinoita kuti chiremba ati chii kana kuti mumwe munhu ati chii kana kuti pfungwa yake yakati chii kana kuti chimwe chinhu chaiti kudii. Mwari akanga ataura chokwadi uye akabatira pazviri.
Iyo
pfungwa yechitanhatu, pfungwa yakakwana. Mwari ngaaipe kwani.
God let me have.
Mwari regai ndiiwedzerwe.
To minister to his people.
Kuti ndishumire vanhu vake ndiwo munamato wangu. Mangwana nano maya ava pavauya nomwanani vhudzuku vamira apa. Misodzi ichierera pamatama avo. Ndichii chikonzera hazvanzi. Vakati hama Branham ane kenza yomuropa. Ndakanzwa chimwe chinhu chisimuka.
Oh,
mubatsiri ari pedyo munguva yekutambudzika. Pano nguva shoma yapfuura. Ndiri neni taiva mumugwagwa tichidriver. Mwakomana vachitema vaivawo mumugwagwa vachimhanyisa motokari. Vakarova imwe motokari vachipfuura ndokubva motokari yatanga kutenderera tenderera ndokukandira vakomana vose panze mumugwagwa. Mumwe wavo akatsikirirwa pasi pemotokari napamusana. Mwakomana vacho vakamuka vakatanga kuisimudza iye akati oh mapota musana wangu wava kutoka. Musadaro, munduraya, munduraya, musadaro.
And they said, oh,
tinofanira kuibvisa pauri yava kubatira moto. Musaisumudza, munondiuraya, musadaro, musadaro.
Akadanidzira,
mukomana uri muKristu here? Kwete changamire. Wotonamata. Wongitangamire. Pfungwa yechitanhatu yakatanga kushanda. Akatenderera neseri kwemotokari uye handifungi kuti ndichaziva kuti zvakaita sei kusvika musi wokutongwa. Asi pakarepo motokari yakasimuka ikabva paari iye ndokumuka asina kukuvara. Chaiva chii? Mubatsiri ari padyo munguva yekutambudzika. Takatanga tichibva mudzimai muduku wechitema akanga achityaira motokari itsva yorudzi rweprimary yakanga yafamba mamaira mazana mana chete. Akanga achimhanyisa kwazvo. Ndakaona motokari yakarovera mberi kwayo kwose ndokupinda mumuti. Imeni takamira paiva nomugwagwa waitsvedza nechando pamberi pedu asi chakanga chaoma. Musikana, mhepo yakanga ichivhuvhuta kwazvo kuminoseta zvokuti yakanga yava kupeperesa motokari mumugwagwa. Unozvirangarira here Bhiri? Ndakamhanya ikoko kwaaiva uye ari ipapo akati oh ndava kufa ndava kufa. Vakadana amburenzi, amburenzi yakauya. Maiva nomunhu akafa muamburenzi tikanzi handikwanisi kumutakura. Nomurimi akati zvakanaka tumirai mumwe munhu unokurumidza mudzimai uyu ari kufa. Ndakaendapo ndikati mudzimai zishoma shoma.
Ado
musandibata tsangamire musandibata musana wangu. Ndikati mudzimai uri mukristu here? Akanditarisa uye ndikati ndiri muparidzi weevhangeri. Kana wava kufa wakamira sei namwari? Akati tsangamire ndinoda kuva mukristu iko zvino zvino pfungwa yechitanhatu yakatanga kushanda. Simba ramwari rakadzika akwanisa kubuda mumotokari pasina munhu aimubatsira. Simba ramwari riripo mubatsiri ari padyo munguva yokutambudzika. Tinofamba nokutenda tinorarama nokutenda vakarurama vachararama nokutenda. Tinofanira kurarama nenzira iyi. Vanaani vangada kuva nepfungwa yechitanhatu pfungwa yakakwana? Ngatikotamise misoro yedu zvino patava kunamata. Ishe vanokosha Mwari wedu nababa wedu, makatinakira kwazvo, makatipa zvinhu zvishanu zvokuziva nazvo dzokufamba nadzo pano panyika kana dzokushandisa panyika. Tinokwanisa kunzwa zvinhu zvinobatika namaoko edu, zvinhu zvinobatika. Makatipa kunzwa kuti tikwanise kunzwa. Tinofara neizvi kuti tinokwanisa kunzwa shoko raMwari, uye kuti kutenda kunouya nokunzwa kunzwa shoko raMwari. Tinokutendai namazivire awa matanhatu Ishe. Dai tikadzichengetedza mazuva ose oupenyu hwedu, asi dai pfungwa yakakwana iyi, dai pfungwa yokutenda inova yomutendi, nokuti akafanira kuva nayo kuti atende. Ishe iwedzerei kwatiri. Oh, tisukei Ishe uye tiedzei mutizadze norunako rwenyu nesimba renyu. Tifambe mazuva ese oupenyu hwedu nepfungwa yechitanhatu, pfungwa yokutenda inongopiwa bedzi naJesu Kristu. Kuti zvatinonamatira dai tikatenda kuti tazvigamuchira tisina kukahadzika mumwoyo yedu. Iye makavimbisa kuti zvinoitika. Ava vanga vakasimudza maoko Ishe ndinovanamatira, vanga vaine zvikumbiro munoziva kuti zvanga zviri chii. Ndinonamata kuti muzviite chimwe nechimwe chazvo dai zvishuvo zvavo zvikasadzikiswa. Ndinozvikumbira muzita raJesu. Amen.
Faith in the Father, faith in the Son, faith in the Holy Ghost, these three are one. Demons will tremble and sinners awake. Faith in Jehovah will anything shake.
Makamborunzwa here urwo zvinoti chiva pasina zvinoridzwa kwekanguva chete.
Faith in the Father, faith in the Son, faith in the Holy Ghost, these three are one. Demons will tremble and sinners awake. Faith in Jehovah makes anything shake.
Amen.
That's right.
Ndizvozvo. Oh, imiwe kutenda kunokosha. Kutenda kunokosha kunobwinya. Mwari ndipei kutenda. Nokutenda Abrahama, nokutenda Isaka. Nokutenda Abheri akapa chibayiro kuna Mwari chakanaka kudarika chaKaini. Kunyangwe akafa asi chinotaura. Oh, kutenda uku tinokuda sei. Ndinomuda. Ndinoda kutenda kwakanyanya. Chiyo changu muupenyu huno negore idzva riri kuuya iri kuva nokutenda kwakanyanya muna Mwari. Mwari bvisai kupokana kwose kungava mupfungwa dzangu kana kuchazovapo. Satani anondirwisa, anorwisa iwe, anoedza kukanda miseve yake. Asi dai ndava nenhoo yokutenda nguva dzose pamberi pangu kuti ndidzivise manomano oakaipa, kuvhika kuisira pasi miseve yake my God bless you.
Only the
doubts come on. Nechokutaura here hama nevo.